Vakoti ava vanga vachisvika zana varatidzira nhasi vachiti nhengo dzavo dzakasungwa nezuro dziburitswe muusungwa uye kuti hurumende ivape mari dzemihoro nemadhora ekuamerica pamwe nekuvawanisa zvikwanisiro zvekushandisa. Murongi wemabasa muboka rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association kana kuti zina remakonde muzvare nyarai mapepa vati havachatya kusungwa sezvakaitwa vamwe vavo nezuro uye vanoita nekutishidzirwa nehurumende.
Nyaya yekuti zvinhu zvibhendi inyaya yekuti isusu taida kuti tinzikwe nehurumende, titaurirane nehurumende, yeti vakutivictimisa, vakusunga vamwe vedu, of which is not proper. Saka tochemera ani panguva inoyi? Iye zvino kuti vakusungwa kana kusatyaka, takutongoda kuti timire neivavo, because ivo vacho vakasungwa vachimirira isusu, welfare yedu isusu tese. Saka tofanira kutongomirawo navo kuti zviti.
Mumwe aratidzira nhasi vadhizaya masango vati zvave kunetsa kuti vaende kubasa sezvo mari isakwane kuti vaende kubasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo.
Chikafu and the other issues dzakafanana nemafees evana hazvichakwana pamari yatirikutambira. So pamwe pacho unovaimboti ukashandawo part time yako unombosubsidize uchiuya kubasa, but izvozvi ufind kuti zvese zviri down in the sense yekuti economy izvo zviri down. Mamwe mari chataiita munhu achakwanisa kubhadhara, mamwe masejera waienda uchinoshandawo kana muri 2 munhu auti auda munhu 1 auda munhu ari permanent. Saka ufind kuti hatichatombokwanisa kuti unodi unoenda kubasa zvachose.
Vamwe vana mukoti vepazvipatara zvepara venyatwa nechitungwiza varatidzirawo nhasi vachitsigira vamwe vavo vakasungwa nezuro. Vakoti gumi nemumwe chete vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare nhasi muHarare vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo une chekuita nekuchengetedza kuvharwa kwenyika kana kuti violating national lockdown regulations. Mutongi wedare apa vakoti ava mukana wekubhadhara mari inoita chiuru chimwe chete chemadhora emaRTGS pamunhu kuti vatongwe vachibva kumba uye vanofanirwa kuzviratidza kumapurisa ari pedyo nepavanogara kamwe chete pasvondo. Mutungamiri wezina munyika vaEnoch Dondo vati kusungwa kwenhengo dzavo hakumise kuramwa mabasa, vachiti vamwe vakoti nevanovayamura muzvipatara vatotanga kuramwawo mabasa nhasi. VaDondo vati mari inosvika chiuru chemadhora nemazana mashanu yapiwa vakoti nhasi nehurumende haina zvainokwana, vachiti vanoda kuti vakoti vabhadharwe nemadhora ekuamerica.
Kana vana mukoti vari kuti nyika yose vati aenderera mberi vichiramwa mabasa and vabva vajoinwa vamwe madokta nemamwe vose mahealth workers nemanurse managers masister intages vakavambosara aripo vakajegera vichirapa vichiita maemergency vabva vatoramwawo mabasa kutanga nhasi. Zvekuti dai hurumende yaita nekuchimbikidza yabatsira vana mukoti vavapa maezi dhora havari kuchemera nekuti ikonomi yacho dholaraiza yoga.
Vakoti vemuHarare vakatanga kuramwa mabasa mwedzi wapera vachiti vanoda kuti vabhadharwe nemadhora ekuamerica. Hurumende yakati yawedzera mari dzevashandi vehurumende nezvikamu 50 kubva muzana uye kuvapa madhora 40.5 ekuamerica pamwedzi kwemwedzi mitatu, asi izvi hazvina kutambirwa nevashandi vehurumende vachiti hapana hurukuro dzakaitwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro kuti vachaita sei nevashandi vezveutano vari kuramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.